This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 10, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reMCOS rinoti makambani akarasikirwa nemari inosvika $150 million pazuva rakaramwiwa mabasa muZimbabwe. Mhuri yekwaDzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaita iDzamara avo vasvitsa mwedzi 16 vatsakatika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Mukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti MCOS uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJohn Mufukari vanoti vemakambani vakarasikirwa nemari inosvika zana nechidimbu chemamiriyoni emadhora kana kuti $150 million nekuramwa mabasa kwakaitika musi wechitatu. Vamufukare vanoti pose panotorwa danho rekuramwa mabasa pane kukanganisika kunoitika munyaya dzezveupfumi munyika. Vanhu vakaramwa mabasa munyika yose nemusi wechitatu vachinyunyuta nemamiriro yakaita zvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamufukare.
Hazvigoni kuti vanhu varegere kushanda zvikasakanganisa upfumi. Hazvitombo. Kana mukasashanda zvese zvamamufanirwa kuva muri kuita zuva iroro, unotova upfumi hwakanganisika.
Saka munofunga makambani akarasikirwa zvakadi?
Pane somebody akaita zviri kungoita zvokungodai usinganyatsoiti chaizvo chaizvo. Achiona kuti tikatarisa kuti gross domestic product yedu isusu i10 billion, ndokubva ati saka mazuva anoshandwa mazuva mangani ndokuona kuti 200 and takuti, ndokuti saka pazuva tinofanira kuva tiri kushanda zvinhu zvakaita zvakadini. The figure he came with was about $150 million. Saka ndiyo mari inganzi yakakanganisa upfumi hweZimbabwe nezuva risina kushandwa iyoyo.
Pane vamwe vanoti Zimbabwe ine vanhu vangapfuura 90% vasingashande, zvikamu gumi dzimwe nguva kana zvishoma ndo zvingangodaro zviri mumabasa. Uwandiwo hamuri kutaura hungazoramba hwakabata here?
Hongu, nekuti kana tichitarisa gross domestic product tiri kutarisa value yezvinhu iri kuitwa nevanhu vese vemuZimbabwe. Whether uri muformal employment kana kuti muinformal employment kana kuti uri musubsistence, value yese iri kuitwa muZimbabwe ndiyo yacho yatiri kutarisa iyo yezvo.
Pane zvamungataurawo here senyanzvi yezveupfumi mune ramangwana mukutaridza kana kuti vanhu kuti vange vachisvitsa zvichemo zvavo pane kunge vachitora matanho akaita saivo ekuramwa mabasa?
Chatichangotaura ndechekuti kana tikasashanda vari kukuvara tisu. Asi izvi hazvisi kutaura kuti tiri kuti vanhu vanenge vasina chikonzero chokuti vasashanda kana kuti kudini, asi kungoti kana tisina kushanda upfumi hwedu ndiwo hunenge hwakanganisika.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Industries vaJohn Mufukare vari parunare muHarare neStudio 7. Mhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara inoti ine urongwa hwekuparura firimu diki rinodonongodza nenhoroondo yeupenyu hwavo apo vasvitsa mwedzi gumi nemitanhatu vapambwa. Munin'ina wavadzamara Dr. Patterson Dzamara vanoti semhuri vanoshishikana zvikuru kuti hama yavo yave negore nemwedzi mina yatsakatika. Vachipindurawo pamusoro pemutongo unonzi wakapiwa nedare repamusoro wekuvarambidza kuungana muAfrica Unity Square vachiratidzira, Dr. Dzamara vanoti kunyange vasati vanzwa nemagweta avo nezvemutongo uyu vane dzimwe nzira dzakawanda dzekuratidzira nadzo. Ngatidzwei hurukuru yataita navo.
Ndanzi ndaona mukana kuti nditaure negweta redu pamusoro penyaya iyi, asi ndaverengawo nyaya iyoyo mupepo. Zvisinei, tirikuti ndokupongwa kwakaitwa nyaya yacho usuka unevekedu ndechekuti chekutanga inyaya yekuti tinokwanisa kuapima, inyaya yekuti tinokwanisa kuti iendeende ichibvunzidzo mutongo wakapiwa wacho kana uyive mutongo wakapiwa. Chechipiri ndokuti isusu paactivism yedu nekupakurira kumunhu wanhu hatina kungomira pachinhu one chete kana kuti pachirongwa chimwe chete. Aiwa, tine zvakawanda zvatinoita, tine zvakawanda zvataita, hakuri kuti zvadaro isusu tinoramba tichibhura mberi nendaa yekuti tinozvira nenzizo kuti bhura rikaputika nokakaritiro yechikweshera kuti munotenga rimwe hamutedhiyama mutengesi, nokaka rechikweshi motenga rimwe moramba mutamba bhora. Isusu ndo kaonero katinoita naiyoyi, kuri kuti chokwadi hudare akatonga mutongo iwowo isusu dzaramba dzienderera mberi nemamwewo maprogiramu nemamwewo maactivities nemainitiative atinawo uye zvatakatagara tiriita.
Tinoonawo kuti mwedzi uno vaitaidza mara vasvitsa gore nemwedzi mina vatsakatika, mune urongwa here hwamuri kuita semhuri?
Tikutarisira kunge tichilonja dhokumendari inobata ukuru hwaitai iwo mwedzi uno, chiedu kunge tiri pastage yekubatanidza zvinhu nekuronga titone zvinofamba sei, zvinge zvaringana chaiwo chizotaura kuti zvichaitika kupi uyezve zvichafamba sei. Ndo zvanyati ndo dunjo rikuru rakaitarisana navo maringe nekushayikwa kwaitai uyezve tichisvika pakucherechedza mwedzi mizhinji achinge apambwa.
Vanga vari Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaitai Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti hurumende yakadzika mutemo wezvekurambidzwa kwokupinzwa kwezvinhu munyika pasina kufungwa zvakadzama. Dr. Kanyenze vanoti kusajeka kwemutemo uyu kuri kukuwedzerawo matambudziko kune vanotenga zvinhu kunze kwenyika. Panyaya yekuti vanoona here hurumende ichikwanisa kubhadhara vashandi vayo mihoro yachikunguru mumwedzi uno, Dr. Kanyenze vanotiwo izvi hazvigoneki sezvo kuwana mari yacho hurumende kuti iwane mari yacho kari kakomo kasina ukwiriko.
Ndiro dambudziko guru rokuti kuti uwane munhu waunoti ndipe mari ndida kubhadhara vanhu. Saka vanhu vanotovhunduka kuti ndokupa mari yokuti uda undobhadhara vanhu, nokuti vanhu vanopa mari kazhinji kacho havangopi mari dzechiye nyoro. Vakakupai mari inoda kudzorerwa, vanoda kuona kuti kana ndakupa mari, chinhu chauri kushandisa mari ichocho chinogona here kumutsa kana kugadzira imwe mari yekuti unozogona kudzorera mari iyoyo. Zvino ukati iwewe ndipei mari ndoda kubhadhara vanhu, zvoreva kuti mari iyoyo iri kuenda muzigomba, haisi kudzoka, haisi kuunza imwe mari. Saka vamangwana ndotoziva kuti mangwana uchauya zvakare. Ndikakupa yachikumi, ndikakupa yemejuno, ko nyamavhuvhu unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako muna nyamavhuvhu? Unozoiwana kupi mari yekubhadhara vanhu vako kana muna kupera kwegore? Saka naizvozvo zvinochiratidza kuti pamari haisiyo solution kugadzirisa zvinhu kugadzira mamiro ezvinhu yehomwe dzehurumende. Zvakare zvinonetsa kana uchikumbira mari ndezvokuti vanhu vanokutarisa iwe kuti mari yaunayo iwe unoibata sei. Ndiro dambudziko ratinaro rehurumende yedu rokuti mukatarisa makatirwe mari sezvakataurwa navachinamasa kuti gore roga roga tine mari inoita 128 billion iri kurasika nekusafambiswa zvakanaka kwezvicherwa zviri kuenda pamisika yepasi taya tikuonekwa kunzi mari yafambiswa sei. President vakataurawo zvakare kuti mari yemadiamonds hatisi kuziva kuti yakafambiswa sei. 15 billion haisi mari diki diki, imari yekuti dai takagona kushandisa mari dzedu zvakanaka taigona kuita zvimwe zvinhu zvinoita kuti nyika yedu iwe nepunduso.
Tatarisawo matanho ari kutorwawo nehurumende akafanana nekurambidza vanhu kupinza zvinhu munyika. Idanho ringaanzi here nehurumende kana kuti ramungati imi hurumende yakatora nguva yakanaka kana kuti yakakasika kutora kana kuti yanga yanonoka?
Vakakurumidzisa nokuti chokutanga musati maita chinhu chakadaro nofanira kunge mataurirana nevanhu vese vane chokuita nezvinhu izvozvo. Saka hurumende yaifanira kutaura nevemaindastry, yaifanira kutaura zvakare nevanhu vaya vari kuita cross border, nokuti vanhuwo zvakare vane upenyu huchabatwa nekuda kwezvamunenge maronga izvozvo sezvakaitika zviyazvi. Zvamakazoona zvakazoita kuti pave nemhingamupopoto kubed bridge kuve nekupiswa kwemawarehouse nezvipo zvakaitika ikoko, zvokuti dai vanhu vanga vakataurirana zvisati zvaitwa zvaibatsira.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare nestudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu uko kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokambira nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa nemutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association, vaDennis Juru. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, vaJuru.
Makadi mukoma Blessing, makadi vateereri veStudio 7, tinoti makadi kune vese vanokrosa maboda.
Aiwa, tinofunga kuti vose vanokrosa maboda vari nani, nevateereri vedu tinofungawo kuti vari nani. Mukoma Dennis, tiudzei kuti sangano renyu rinoita basa rei chaizvo?
Sangano redu rinomirira vanokrosa maboda vachitenga zvinhu zvekutengesa uye vanotenga zvinhu zvekunoshandisa kudzimba dzavo.
Vechidiki munoshandawo sei navo musangano renyu?
Vechidiki ndo vakanyanya sekuti ndo vari kunyanya vari mushishi kuriritira dzimhuri sezvo kusina mabasa. Saka ndo vakanyanya vatiri kunyanya kutambira uye ndo vatiri kunyanya kuona vachiuya vachikrosa border tichivabatsira nematambudziko akasiyana siyana.
Tiri kuonawo panenge pangapaita ropa rakaipa pakati pevanonohodha zvinhu vachitengesa kuna na South Africa kune dzimwe nyika vachiunza muZimbabwe panyaya yemutemo wanga waiswa nehurumende. Zviri kufamba sei paborder?
Hongu, ropa rakaipa richiripo nazvino sekuti hurumende yanga yapindira ichida kutora mabasa anga aine veruzhinji weZimbabwe. Sezvo kusina mabasa kuZimbabwe, veruzhinji vanga vapinda mukutenga zvinhu kubva kunze kwenyika vachiendesa kuZimbabwe. Uye tichingori pakati padishi rekurwisana nehurumende kuti ibvise mutemo wayakaisa weStatutory Instrument number 64 of 2016 unorambidza zvinhu zvinove zvagara ndizvo zvinotengwa nevanhu vachinotengesa uye zvinotozikawo ndizvo zvinhu zvinodiwa nevanhu. Vachirambidza kuti zvinge zvichipinda muZimbabwe vachiti kunodiwa mapemitsi anove asingambobuda sekuti vane vachititsanangudza kuti sei uri kuda kuenda kunohodha kunze kwenyika zvinhu izvozvo.
Koyo mapemitsi acho muri kuvatengeserwa mari?
Hakuna zvakadaro, hakutorina pemiti rinopuhwa rakadaro sekuti unongobvunzwa kuti zvauri kuda kuhodha izvi wazvishaya here muZimbabwe, vokuudza kuti muZimbabwe zviripo zvinhu izvozvo. Saka hakuna pemiti yerudzi irworo. Uye chimwe chinhu chiri kurwatirwadza isu sesangano ndechekuti kubvira pakaiswa mutemo iwoyo kune matruck asina kumbobvira amira kupfuura nezvinhu izvozvo. Asi uchinzi mutemo uchangotanga but kune vasina kumbobvira vamira kukosa nezvinhu izvozvo vachienda nekuseri nematruck.
Saka zvinhu izvi kuSouth Africa mune muchinohodha papi chaizvo?
Zvinhu izvi kunyanya mumesina ndo munonyanya kuhodhwa nevanhu zvakanyanyisisa. Kochizotiwo kuJohannesburg kune nzvimbo dzakaisanika ana Dragon City, ana China Mall.
Kochi chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori?
Chiri kupa kuti vechidiki vapinde mubasa irori ndechekuti kuZimbabwe hakuna mabasa, hakuna indastri yakavhura. Vanhu vakambozama kuti vaende mumugwagwa vatengese vachiita yatinoti vending. Hurumende yakapindira ikavatorera zvinhu mabhero avo achipiswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. So panga pangosara bazi ndipapa pekuti vanhu vanga vakuenda kunoita cross border vachitenga vachitengesa zvinhu zvavo.
Muri kumbotaurira nawo here nehurumende nezvezvichemo zvamuinazvo izvi?
Hongu takanyorera hurumende tsamba, asi hurumende yeZimbabwe haina zvaino kutipindura. Haina nguva yekutaura nevanhu vasiri hurumende, uye pavanoita zvirongwa zvavo vanenge vatopedza vataurirana vapedza vachiziva kuti ndo zvavaruda kutoita.
Makanyorera ani chaizvo tsamba?
Tsamba yakaenda kuna Minister Bima, Minister of Trade and Industry.
Saka iko zvino mungati basa renyu riri kufamba sei kana pasina kunyatsojeka kuti zvinhu zvopinda here kana kuti kwete?
Iye zvino hakuna kana basa ririko sekuti hakuna munhu ari kuwanza kuuya kuzohodha zvinhu. Hapana ari kuziva kuti kana ndikanohodha zvinhu zvangu hazvisozi kutorwa here pabhodha. Zvino vanhu vanokwanisa kuhodha bedzi kana hurumende yabuda pachena kuti haisiri kutorera vanhu. Saka tongoti munhu wese hapana ari kukwanisa kunge achiuya kuSouth Africa kuti azohodha.
Asika hurumende iri kutiwo ka ikadzivisa zvinhu zvekuSouth Africa kupinda munyika, zvinoreva kuti maindustry anga ambovhara muZimbabwe anotanga kushandawo zvakanaka vanhu vaona mabasa?
Maindustry apa ari kuZimbabwe anoshanda kusina mari. Mumabhenga hamuna mari. Hakuna industry yekuZimbabwe inokwanisa kushanda isingahodhe zvinhu kunze kwenyika. Saka vanozvihodha sei kana kusitorina mari nemumabhengi macho?
Aiwa, tinokutendai zvikuru vajuru nekupinda muchirongwa chedu.
Zvinotenda.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Tinotenda Blessing, iye zvino tokupai kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga.
Tichibai chipinda, nzara mbenge ya tibaya, nyota makumbo tayauri.
Nako kambo faro kubva kuna Hosea Chipanga. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, rakati mbotarisa musoro yenhau zvakare. Mukuru weMkozi uye vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaJohn Mufukare vanoti vemakambani vanogona kunge vakarasikirwa nemari inosvika $150 million zvichitevera kurangwa mabasa kwakaitwa kwakavharisa makambani akawanda nemusi wechitatu. Mhuri yekwaDzamara yoronga kuparura firimu duku rinoratidza nezveupenyu hwavaitai Dzamara ava vasvitsa mwedzi 16 vatsakatika. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.